Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaunhasi muHarare, munyori anoona nezvenyaya dzesarudzo muMDC Alliance vaIan Makoni vati MDC Alliance ine shuviro yekuti panozosvika gore ra2023 iro riri kutarisirwa kuitwa sarudzo, mitemo ine chekuita nesarudzo inenge yavandudzwa. VaMakoni vati MDC Alliance ine chirongwa chokurudzira vatsigiri vayo kunonyoresa kuvhota, asi vati nzvimbo dzekunyoresa dziri kure nemisha inogara veruzhinji. VaMakoni vapomerawo sangano reZimbabwe Election Commission mhosva yekunyoresa vanhu vashoma pasuva, vachiti zvinoudza mwoyo kunyanya kune avo vari kure nenzvimbo dzekunyoresa.
Activists edu vari there on the ground vari kumobilaiza kunokurudzira kuti kunyanya vechidiki vaende kunorejista. Dambudziko guru ravari kusangana naro nderekuti havana mari yekumabhazi, saka vazhinji vachona vanotadzisa kunze kwekunge tinge tavabatsira netransport. Dambudziko rechipiri nderekuti kana tichinge vasvika ikokoko vanotaura kuti tine kota yedu, nhasi tiri kutora vanhu 20, nhasi tiri kutora vanhu 30, saka vazhinji vachona vanenge vauya vakutifanira kutsvanga mari yebhazi kuti vadzokere kumba. And sekutaura mwana ane kuita papress conference vashoma vanozenge vaine mari kuti vadzoke zvakare.
VaMakoni vatiwo kunyange hazvo MDC Alliance iri kuedza kuita nhaurirano neZEC kuti ikurukure nayo zvainofunga kuti zvinoda kuvandudzwa, asi ZEC haisi kupindura zvinyorwa zvavo. Mumwe komishina weZEC vanxuvani mwoyo varamba mashoko aya vachitiwo sangano reZEC riri mushishi mukuita nhaurirano neavo vane chekuita nezvesarudzo. VaMoyo vati ZEC yakasununguka kuita nhaurirano neavo vese vanoda. VaMoyo vatiwo pari zvino kunyoreswa kuvavhoti kuri kuitwa kumatunhu ane nzvimbo dzekunyoresa idzi, vachiti munguva shoma inotevera ZEC ichange yowedzera nzvimbo dzekunyoresa.
The current voter registration process is happening at our provincial and district centers. We will at a later stage do a list that will go to the communities to ensure that we access everyone.
Pari zvino kunyoresa kuvhota kuri kuitwa kumaprovince nemadistrict offices, asi munguva shoma tichaita registration blitz kuti vese vanoda vanyorese.
Mutungamiriri webato rinopikisa Relit Mozhare Linda Masarira vabvumawo kuti nhengo dzavo dziri kuita dambudziko pakunyoresa kuvhota.
VeZeki vacho havasi kutora vanhu vakawanda pazuva vekunyoresa kuvhota, izvo zvaakupa vanhu kuneta kuramba vachikwira mabhazi kuti vaende kunonyoresa kuvhota. Zvakakosha kuti ZEKI igone kunodecentraliza kunonyoreswa kuvhota uku kuti vanhu munharaunda dzakasiyana-siyana vavanogara vakwanise kunyoresa kuvhota vasina kunokwira mabhazi kuti vasvike kunzvimbo dzavo dziri kure nekure idzi.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nemedia center vaErnest Mudzengi vati zvakakosha kuti ZEKI vechikwanisa kuti vanhu vose vanyorese kuvhota nguva dzese.
ZEKI inofanira kuuya nourongwa hunoita kuti vanhu vakwanise kunyoresa kuti vakwanise kuvhota. ZEKI iyo ndo ine basa rokuita izvozvo. Mucharangarira kuti iyo ZEKI yakatoti toda kugadzira ravanoti strategy document rokuti iro my elections kana kuti nyaya dzesarudzo dzingafambiswa sei munguva ino yeCovid.
DC Alliance yatiwo nhengo dzayo hadzifanirwi kunetsekana kuti bato iri richashandisa zita ripi kupinda musarudzo. Mutauriri webato iri Mozhare Fadzai Mahere vati chakakosha pari zvino kugadzirisa kuti vanhu vanonyoresa kuvhota vakasununguka huye zviri nyore, vachiti vatsigiri veMDC Alliance vachakurukura nyaya yekuti voshandisa zita ripi.
Vazhinji vari kubvunza kuti saka muchashandisa zita ripi, which name is the MDC Alliance going to use? Isiri kutaura kuti nyaya yezita inyaya yatichataura nevanhu, tichadzokera kuvanhu, tonyatsokunzwa kuti vanhu vari kuda kuti tishandise zita ripi. Asi chinokosha ndechekuti vanhu vano vanoziva vatungamiri vavo. Vanhu vanoziva kuti president wavo ndi president Nelson Chamisa. Saka zve kuti tichazoshandisa zita rekuti chii, whether MDC Alliance, MDC Chamisa or something else. Handipo pane nyaya. Nyaya iri pakuti tichataura nevanhu tikuda kuti ZEC igadzirise playing field yema elections kuti vanhu vakwanise kuzovota mune zvakanaka, ma reforms anyatsi kugadziriswa panyatsi.
Zimbabwe yava nemakore akawanda ichiita sarudzo dzine bopoto. Nyanzvi munyaya dzezvesarudzo dzinotiwo Zimbabwe ikasavandudza mitemo yesarudzo, bopoto richaramba ririko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.